manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri ndira 23 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu sebato rezanu PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana.
Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti ZANU PF yawana zvimwe zvigaro zvemakanzuru sezvo pasina ari kuikwikwidza mushure memutongo wedare rekurambidza veCitizens Coalition for Change kukwikwidza.
Statement rakabudiswa nevheki nderekunyeba. Pamutemo tine kodzero yekuapila kuSupreme Court kumashure kwekunge kwapika mutongo weHigh Court.
Asi vebato reCitizens Coalition for Change vanoti ZEC yakurumidza kumedza kutsenga ichada. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi Africa Cup of Nations kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU PF yatora zvigaro zvishanu zvemakanzuru muHarare, Chiredzi, Manyami, mushure mekunge dare rapa mutongo wekuti vasakwikwidze richitsigira zvainge zvaturwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shabangu. Sezvo vaShabangu vasina munhu avakaisa kuti akwikwidze, ZANU PF yabva yatora zvigaro izvi pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa sezvo vaShabangu vakadzinga makanzura uye nhengo dzedare reparamende dzeCCC. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vafara nekuwana zvigaro izvi.
Isu sebato rezanu PF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana vave vanosangana vave vanowirirana vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo nekuti mutemo haumbofi wakafamba neimwe nzira isiri iyo mutemo mutemo unoita sechitima unofamba uri panjanji hautsauki haufambi kana kutsika pasina njanji ukatoona watobuda unenge watorashika saka nekuda kwokupokana kwavo nekuda kwohumbimbi ndoga nekuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa ndo zvakuita kuti izvi zvive zviripo
vebato rinopikisa vanoramba vachiti ZANU PF ine ruoko munyonganyoka iri kukonzera kurasikirwa kwavo nezvigaro izvi munomira papi imi sebato
Isu seZANU PF hatingagumbuki nekuti chatinotopindura muelection tinenge tichida kuti vedu vamiririri vakwanise kupinda vakwanise kuva ivo vanosvitsa mabasa eZANU PF navamunangagwa kuvanhu vave ivo vanokwanisa zvakare kuva ivo vanoshanda vachiita kuti nzvimbo idzi dzavakunda vange vachiita kuti dziende mberi
nyika iri kugadzirira kuenda kusarudzo zvakare kunotyirwa nyaya dzemhirizhonga kunotyirwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu sebato muchitiwo kudini
isu kuna vanhu veZANU PF tinongoti ngatirambe tine runyararo rwedu chero tikadenwa chero tikanzwini chero ukabayiwa munhu anenge akupokana newe anoenda kumutemo ngatisaite violence avo vanenge vachinzi vanokunda nekuti takatarisira kukunda wedza pavhoto kana kuti hapana ngatichitobatai basa titotanga kudeliver zvido zvevanhu nekuti mutungamiri wese wese kandidati yese yese kwairi inotoziva nhunha dziri mukati menzvimbo yavo chiitai kuti vanhu vaone kunaka kweZANU PF nekuti isu tisitega bato rinosvitsa zvido zvevanhu kuvanhu ngatichitobatai basa tiwedzere pamabasa ari kuitwa navamunangagwa vanhu vaone kunaka nekusimba kunonzi kweZANU PF
Vangu wari mkuru mbazirezo kuburisi kwa kwe mashoko Muzano PF wafarae marapira Vari parunari muharare na Ivan Zininga we Studio 7. Asi mutauriruwe batore triple C wa premisi mkwananzi wauza Studio 7 kutishiriku itu kwa nezeki kukurumiza kumeza kutenga ichada nekuti varu kuda kukwikwiza mutongo wedarele High Court uyu. Atina ukwanisa kubata mutewedzeri wa Sachigaro wezeki vari mutauriri wezeki Jakare Commissioner Rodney Kiwa kutitinzwe diviravo. Asi tabata wa mkwananzi.
Statement kabutu kwa nezeki ndere kunyeba. Pamutemo tunekodzire kuapila ku Supreme Court kumashure kukungi kufabuka mtongo we High Court. Saka zeki yanga tunafandri kumanya kubudika statement ya abudika. Tiliku nzwa Jakare kutuwari kufamba wa chichaka masignatory zebato redu kutawuye kuzosaina kutuchato kundwa. Ukuru drama signatory zedu utasaye nda kuno saina. Zunuzwe zeki zikandeshe kunyepa. Kuru apila ku Supreme Court. Nyai nchano pera ku Supreme Court. Kufurume kunge shwa pera ku Supreme Court. Yoko kachabu da budu kize. Kutu chukukwanisa reku kukiza. Kana katifu kwani.
Munota risa unge mchipiki sarini nyai kudariramuru kutawarare Supreme Court.
Pamutemo tine 15 days za topuwa kupamutua 19 January. Kunge tichiza mapepa yetu kudare guru re Supreme Court. Kutawara kudai so magweta ebe ari mshishi. Kukatisa tuwaende se apili acho ku Supreme Court as soon as possible.
Iyo Zimbabwe Electoral Commission aizive irineze dano renyure kuda kupikisa.
Zimbabwe kutangata itaura kubika na kutikita sei zeka ina kodzere kububika ya kubika ichiziwa kuti mwaka wedi ni kututu apila ufatwa expand. Atora mkati mwaka wedi pa mtemo mefarangi tine 15 days within which we must appeal the decision. Saka zeka ngetina fabri kumanya kunobudika statement yo ichiziwa 15 days ya tine kodzere kubika chani zapia.
Saka zeki maizi visaere kana maishi tsaere shoku rekupikisa kwa muri kuita zvakaburitsa izvi.
Zeki yaziviswa nemoka redu reelections department vanyorerwa vachitaura kuti tsamba yavakubika yanyanyomanya dai vambomira kusvika nhau iyi yapera ku Supreme Court. Tikabuditsawo zvakare press statement to the public tichivazivisa kuti aiwa makandidhe vedu ngaaramba ari paground achigadzirira sarudzo ruzhinji runotsigira musangano we2c inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa vagadzirire kuzovhota dava makandidhesi edu achiripo pabaloti.
Munoona here kumatare kuchibuda zvinokugutsai tichinzwawo zvakare vamwe venyu mubato menyu vachinyunyuta kuti matare edzimhosva ari muhapwa mezano PF kana kuti ari captured.
Takataura kare tikati matare ane mateya asi hatiregi kuenda kumatare ndava ndoo nzira iripo inofanira kunge ichiteedzerwa. Zviri kuitwa nematare hazvisizvo vanofanira kuteedzera zviri pamutemo voita zviri pamutemo. Saka tisaramba tichienda kumatare tichiratidza nyika yezimbabwe kuti matare haana kumira mushe ebudikidzo remajudgment akacheya maanenge achibudisa.
Mutauriri webato retriple C vapromisi mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Vesangano reJob Scholar Solidarity Movement nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kukurudzira veruzhinji kuti vabude mangwana kudare nehuwandu hwavo. Apo dare riri kutarisirwa kutura mitongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaimbo vemiriri weZengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. VaScholar vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuChikurubi. Rimwe gweta ravaScholar vaHarrison Komo vati mangwanani nenguva dza11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vaScholar vakatenderedza mashoko enhema. Vati masikati kuchazopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Mutoro wedu wenhauru Tendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiriri weJob Scholar Solidarity Youth Movement vaDarlington Chigwena vati mangwana izuva rakavakoshera zvikuru.
Isu tinotenda kuti vaJob Scholar vakasungwa vachimiririra mhuri yavamo Blessing Ali, mhuri yenge yarasikirwa namai vemusha. Iyo ndo mhosva yavari kupomedzerwa asi yakabva yachumwa ikaiswa kune vatongerwa venyika vachida kuwana chekuvasunga nazvo. Tinoona kuti hakuna munhu akakodzera kuti anga ari muusungwa iye asati abatwa nemhosva. VaJob Scholar vane kodzero yekunge vachitongwa vachibva kumba, vachinge vachitongwa vachitoriritira mhuri yavo, vachinge vachitongwa vaine rusununguko rwavo. kwete kuti wanogara mujere kunguva yakareba. Izvo zvumangwana vakazobatwa vasina mhosva. Zvorevei ivo vambogara mujere.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vatiwo pari zvino vasikalai nhapwa uye vari kutopikira mutongo kunyange vasati vawanikwa vaine mhosva.
Vasikala musungwa vaya vatinoti maprisoners of conscience inhapwa nekuda kwekuti vakasarudza kutevedzera kodzero dzavo. Havana mhosva kusvika vabatwa nedare kuti vane mhosva. Ndo kodzero ine munhu wese panopasi. Isi tinotoona semunhu atoseva kunyangwe mutongo waasati apiwa.
Izvi zvatsigirwa nava Herbert Chamuka ve People's Unity Party.
Koti dzedu dziri kushanda pasi peZANU PF. ZANU PF ndo inopasisa kuti koti ngaibudise munhu kana kuti ngairege kubudisa munhu. Ende vajobskala nguva yareba vari mujere vakagara zvekuti dei vanga vane mhosva vangadai vakatotongwa kare. Asi kuti hurumende yedu iri kuda kuvatsvagira mhosva yavasina kuti vawane chinovagadzika mujere. Saka tine vamwe vanhu vakatopinda mujere mushure mevajobskala vakanga vane mhosva asi vakatobuda vari panze. But vajobskala vari kuya kukoti vodzosegwa mujere, vouya kukoti vodzosegwa mujere.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mabatirwo ari kuitwa vasikalari pamutemo.
Tinoremekedza zvakare kuti mutemo wenyika namatare enyika haana womba rume kana hurudza pamberi pavo. Anongotonga sekumutonga kunofanirwa kuitwa mutemo. Kana iri nhau yavasikala isinongovimba kuti matare achafambisa nyaya iyi kusvika pakupera kwayo nenzira yakafanira sezvaanga agara achingoita. Sekuti tione sekuti kwai matare ane chimwe chaanenge achiita kunze kwokufambisa nyaya dzemutemo sezvinotaurwa nevamwe. Ipo pasina umboo ndinoona sekuti kungonyepa nekuda kuvanda kusere kwechikuru.
Mashoko aya anotsinirawo zvakataurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuStudio 7 kuti hurumende haipindire pane zvinoitwa nematare uye vanoti akazvimiririra. VaJobsikala avo vaimirira Zengeza West mudare reparamende vanoti vanogara vakasungwa ngetani dzemumakumbo vari mujeri rechikurubhi umo vanogariswa vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Kune vana muzvina bhizimusi vechidiki vanoti kunyange mamiriro ezvinhu munyika asina kumira zvakanaka vachatsungirira kuti mishando yavo isaparare sezvo vari kuwaniswa nemuzinda weAmerica muZimbabwe ruzivo, mari nemikana yekuti mibato yavo yemaoko ienderere mberi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pamusangano warongwa nesangano reveshidiki reHozi Innovator wekudzidzisa vechidiki vane mabhizimusi achiri kukura uye vanoda kuvamba mabhizimusi, mumwe wevatungamiri vesangano iri vaLeslie Makwembere vataura nezvechinangwa chavo.
Basa redu chakatunganidza isusu kutrena mabusiness skills, kuvapa maskills kuti vanokwanisa kuumba maideas avainavo vozvikreatira mabasa nekukreatira mabasa vamwe. Training yedu yatiri kuita muHarare ndeye vechidiki vanosanganisira vanobva pamazera e18 years kusvika pa35. Hatisi kuzviita izvi chete muHarare chete, asi tichibva muHarare tiri kuenda zvakare kwaMutare. Tabva kwaMutare tichaenda kuGweru, tabva kuGweru toenda kuBulawayo. Tashika kuBulawayo tichazopedzisira takuita the last one ichaitwa muna May inenge ichiitwa online. Iyi inenge yakusanganisira vanhu vese across all provinces.
Mumwe wevechidiki angari pachirongwa ichi, Vimbai Nashe Mutsvairo, anoti dzidzo yaawana ichamubatsira mubhizimusi rake.
Bhizimusi yangu ndere kufambira vanhu ndichivaruka musoro. Basi wongo wakaita sevanhasi wekubatsira vechidiki vari mumabhizinesi unondibatsira pakuti ndikwanise kugadzirisa maskills andinawo nekupiwawo mamwe maskills andinokwanisa kuwana, uyezve urongwa wakaita sanhasi unobatsirawo futi kuti mushure memakombetions anenge aitwa unokwanisa kuwinawo mari, uyezve unokwanisa kuwanawo vanhu vekuti vanokubatsira mubhizinesi rako anova tinotiwo maconnections.
Mumwe wechidiki anoti achasimbaradza bhizimusi rake kana awana zvidzidzo izvi, izvo zvichaitwa kusvika nechishanu chevhiki rino, ndiLenon Chiwowa wekumarondera.
Ndinoshanda basa rekudhirowa maplan nezvimwe zvine chekuita nemudhuri. ndinoshuvira kuti zvidzidzo zvandiri kudzidza pano zvichandibatsira kukudza bhizinesi rangu kwandiri inini nekune nharaunda yakanditenderedza. Ndinoshuvirawo kutora prize iripo pazvicompetitions atichaita tichidzidziswa zveentrepreneurship nevebusiness innovators.
Mumwe wechidiki anogara kuSouthly Park muHarare, Chantel Chinema, anoti nekuda kwedzidziso yaawana nhasi achakwanisa kuvamba bhizimusi richabudirira.
Business idea yangu ndeyekutanga zvemba chikadzi vana vadiki. Kuuya kuprogramu inoyi kuchange kuchindibatsira nemifungo nezvikwanisiro nekundisanganisa nevanhu vangandisumudzira pakutanga bhizimusi rangu.
Chirongwa chanhasi ichi changa chakatsigirwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wenyika iyi muno kuchitiwo sangano rekuEswatini reEdge Free nechikoro chedzidzo yepamusoro-soro chekuAmerica cheIowa pakati pemamwe masangano. Mumwe wevanoshanda muchikamu chezvekubuditswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muZimbabwe, muzvare Rebecca Archer Nepa, vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichitsigira kuwaniswa mikana kune vechidiki vemuZimbabwe.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Isu semuzinda tinofara kuti vechidiki vane mifungo yakanaka yekuti vasimudzire nyika yavo. Ndizvo zvinoita kuti tivatsigire. Zvakanakawo kuti havasi vekumadhorobha chete vari kuwana rubatsiro asi nevari kumamisha. Zvakakosha kuti zvirongwa zvakaita seizvi zvienderere mberi kuitira kuti tirasimudzire vechidiki vemuZimbabwe.
Kudzidziswa kwezvemabhizimusi uku kwaitwa pasi pedingindira rekuwanisa ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi kune vechidiki vanoshaya mikana vekumamisha nevekumadhorobha, uye kuchaitwa zvekare munzvimbo dzinoti Bulawayo, Mutare, Gweru nepamadande Mutande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota runona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti America yakagadzirira kusimudzira ukama hwayo neAfrica uye kuona kuti dunhu iri rivewo pamatare anozeiwa nyaya dzakakosha pasi rose. Vachitaura nevatori venhau vaine mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara, vaBlinken vati vataura navaWattara nezvekutyidzana munyaya dzezvoupfumi uye kuwanisa vanhu mabasa. America inoti iri kudawo kutanga mabasa munyaya dzezveutano munyika iyi. America inonzi iri kusimbaradza ukama neIvory Coast nekuda kwekugadzikana kwayakaita munyaya dzezveupfumi uye sarudzo dziri kutarisirwa muna 2025. America iri kushushikana nekupidigurwa kwehurumende munyika dzekumawirira kweAfrica dzakavakidzana neIvory Coast dzinoti Mali, Guinea, Niger neBurkina Faso. America yati ichapa Ivory Coast nedzimwe nyika mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora kana kuti $45 million yekuunza runyararo nekugadzikana. Izvi zvasvitsa mari yapiwa dunhu iri neAmerica pamamiriyoni mazana matatu emadhora kana kuti $300 million. VaBlinken nhasi vari kuitawo musangano nemutungamiri weNigeria vaBola Tinubu uye vachataura nezvekupidigurwa kwehurumende muNiger. VaBlinken vakataurawo nemutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi nezvegakavara vemunyika mavo panyaya yekusarudza yesarudzo dziri kunzi dzakabiridzirwa. Vachapeta rwendo rwavo kuAfrica nekushanyira Angola. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe.
Kushanya kwava Anthony Blinken, Secretary of State wekunyika yeAmerica muAfrica, kwakakosha zvikuru nokuti chinangwa chavo tinoona kuti ndechekuti varonge zvefuma yenyika dzomuAfrica ina idzo dzavari kushanyira. Togoona zvekuti vanoda kuvandudza zvine chokuita neutano hwomunyika idzodzo. Togotarisa zvekuti vari kuda zvekunyaradzwa kwamabope nehondo dzaitika dziri kuitika muAfrica. Saka chinhu chakakosha zvikuru.
Tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi yeIvory Coast neAmerica. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast $45 million yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. zvinhu zvakakosha zvikuru taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru ichocho kuti vape rubetsero vanhu vokuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongerwo enyika. Zvakanaka tazoona zvekuti vachienda kuCabo Verde zoguma vaenda kuAngola uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvekurwidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi hwejekerero hwavanhu, taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokuunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama, kwete zvokungotaura kuti hatishamwaridzana nhingi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza fuma kuvanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganyawe weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto eIsrael, Re-Admiral Daniel Hagari, vanoti mauto enyika iyi makumi maviri nemana akaurayiwa nezuro nechikwata cheHamas. Mutungamiri wehurumende Israel waBenjamin Netanyahu vachiti vatanga kuongorora nyaya iyi. Aya ndiwo mauto akawandisa aurayiwa muzuva rimwe chete neHamas kubva zvatanga hondo iyi. Zvichakadaro, vePalestinian Red Crescent vanoti Israel yakabhomba muzinda wayo muKhan Yunis, vanhu vakawanda vakakuvara. Israel haina kupadivirayo panyaya iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi vanoti dambudziko rekushomeka kwemari yekunze munyika rinogadzirisika chete kana hurumende yakatora matanho anodarika kungoburitsa magwaro ekuti iri kuita izvi nezvozvo. Hurumende yakazivisa kuti iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko iri anosanganisira kuvandudza musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction Flow pamwe nekuwedzera mari yekunze mumisika uye kusimbisa dhora remunyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Profesa Elliot Masocha vanoti chinoratidza kuti hurumende haina udzamu hwekugadzirisa dambudziko iri inyaya yekuti yava nenguva ichiti iri kutora matanho ekurigadzirisa asi pasina chinobuda.
Handiko kutanga hurumende kuti iuye namatanho okugadzirisa dambudziko irori, iwo musika wacho weReserve Bank iwoyo rakari danho rokuti vagadzirise kushaikwa kuri kuitwa mari yokunze nevamabhizimusi. Asi kushanda kwazvo hakusi kunatsokuonekwa nokuti mari yacho yokunze nzira dzayo dzokuiwana muZimbabwe dzinenge dzisinganatsikutariswa nehurumende kuti nyika iwane mari yokunze hunge ichigadzira zvinhu zvainotengesa kunze.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko remari yekunze kuti ripere, hurumende inofanirwa kudzika mitemo yainozotevedzera inosanganisira kuchengetedza udzamu hwedhora remunyika, vachiti kana izvi zvakasaitika, nyika inoramba iri mumadhaka mairi.
Unless pato itwa matanho ekuti vanhu vachive neconfidence zvakare nelocal currency through mafiscal reforms, mamonetary reforms nemamwe mainstitutional reforms, I think tichangoramba tiri musituation ekuti mari yemuno inongoramba ichiderera in terms of value, nekuti munhu ese ari kubhadharwa mumazim dollars haasoda kuramba akaabata kana kuti akachengeta, anenge akutomanikizwa kumhanya kumisika kunochinja mari iyoyo into ma US dollars. Sikaizvo zvinoramba zvichiita kuti pave nepressure, pave nedemand yakanyanya yemaus dollars, zvinoita kuti pave ne, tingati vicious cycle yekupera simba kwemari yemuno.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mweyo mutambasere, avanoti zvinofanirwa kuitwa nehurumende kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongo hwakanaka, vachiti kana izvi zvisina kugadziriswa mamwe matanho ose aingatora haana chaanoburitsa.
Pare zvino zvekuti auction yacho iri kunzi inenge yakapegwa, tichiudzwa kunzi iyo vari kukwanisa kuwana mari muauction vari kuwana maUS dollars achona nemari yakachipa, hazvina zvazvatibatsira kusvika iko zvino kubva rini zvazvakatanga muna 2020. So kana vachitarisira ivo kuti nyaya yeauction ndo ichazobatsira nyika, then hapana strategy, hapana urongwa huripo huchabatsira nyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wekambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti panofanirwa kuve nedzikamo yedhora remunyika kuti rikwanise kutambirwa neveruzhinji, vachiti dzikamo iyi inotangira pakuti hurumende yatambira dhora remunyika here.
Kana hurumende zveikachiuya yechishamira maZimbabwean dollar iwawo, zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini kumikero chinofanira kubhadharwa nemari yemaZimbabwean dollar, sezvavakamboita kumashure tiri pachikamu chekugadzirisa zvinhu zvese zvakapeyana, zvinoda kuti zvigadzirisike, tisingatarisani nechinhu chimwe chete.
Hurumende yakambenge yavimbisa kuti yaizovhura musika wemari yekunze weRBZ svondo rapera, asi izvi hazvina kuzobudirira. Munhau dzemitambo, totarisa zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Pamutambo uri kutambwa iye zvino, Gambia iri kutamba neCameroon uye zvibodzwa zviri 0-0, kuchitiwo Senegal ichitamba neGuinea zvibodzwa zviri 0-0. Nenguva dza10 manheru ano, Mauritania iri kutamba neAlgeria, ukuwo Angola ichitamba neBurkina Faso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ichatambwa nhasi, Gambia iyo inotungamirwa naTom Saintfiet aimbova murayiridzi wechikwata chemaWarriors emuZimbabwe inosangana neCameroon, iyo ichiziva kuti ikasakunda Gambia zvido zvavo zvekuenderera mberi mumakwikwi zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Cameroon chikwata chine mbiri mumitambo yenhabvu, asi kukundwa kwavakaitwa neSenegal pamutambo wavo wechipiri kwakakonzera kuti vakawanda mumhuri yokwavo vagunun'une. Mutungamiri wesangano rinoona nezvemitambo yenhabvu munyika yavo, Samuel Eto'o, akasoropodza kusazvipira kunoratidzwa nevatambi vechikwata chavo, kunyanya avo vakakurira kumhiri, vaakati vaikoshesa kodzero ravo zvikuru kupinda kuzvipira kuzvido zvechikwata chenyika.
Tombotarisa mutambo weGuinea neSenegal, munoona mutambo uyu uchizofamba sei?
Pane mumwe mutambo pakati penyika dzaratidza kuti ndidzo dzinogona kunetsa mumakwikwi egore rino, Guinea inosangana neSenegal pamutambo wezvikwata dzatobudirira kusvika muchikamu chinotevera. Senegal yakakunda mumitambo yayo miviri yayakatamba, asi yakanyatsoratidza unyanzvi payakakunda Cameroon 3-1. Guinea iyo yakaita mangange neCameroon 1-1 yakakunda Gambia 1-0. Nekubudirira kusvika chikamu chinotevera kwezvikwata izvi, mutambo wavo wanhasi wakatarisirwa kupa mukana kuvatambi vanowanzotanga mutambo vari kunze.
Tombotarisa mutambo weBurkina Faso neAngola, munoona mutambo uyu uchizobuda zvakamira sei?
Burkina Faso ndeimwewo yezvikwata zviri kutamba mutambo wavo wanhasi, zvichiziva kuti zvatoyambuka kupinda muchikamu chinouya chemakwikwi shure mokukunda Mauritania 1-0 pamutambo wavo wekutanga. Nasi Burkina Faso inosangana neAngola, iyo iri kutsvaga kukunda shure mekupedza mitambo yavo yekutanga miviri ari mangange. Mune mumwe mutambo wanhasi, Algeria iyo iri kuratidza kusagona kwemakore apfuura kwakaita kuti imurudze mukombe mugore ra2019 yakatarisirwa kukunda painotamba nechikwata cheMauritania, icho chinenge chichitambira kupedzisa mitambo yavo mitatu chisati chadzokera kumusha. Algeria haisati yakunda mumakwikwi egore rino shure mokupedza mitambo yavo miviri neAngola neBurkina Faso ari mangange.
Tinotenda Tandanani Zimbwa. Musakangana vateereri chirongwa cheLive Talk Connection na8pm, apo tiri kutaura nevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mabasa avo vachibatsirwa nehurumende yeAmerica nevamwe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Ntungamiri Nkomo.